Nau ze Studio 7 muchidimu Zim Minute zichibva kumuzinda we Voice of America uri mu Washington DC. Ini ndini Jonga Kandemiri nichitoye zvine zviri munau dzedu dzanhasi na 7 PM. Zimbabwe Electoral Commission yomba committee change chishanda nevaongorori vesarudzo. Zanu PF yoita sarudzo dzayo dzose mangwana kuitira kuti ikwanise kutumira mazita evanhu vayo vachakwikwidza kuZimbabwe Electoral Commission nemusi wechitatu. Nyanzvi munyaya dzeutano dzinoti hurumende ngaidire mari yakawanda mubazi rezveutano kuitira kuti vanhu varapwe nyore munyika yose. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzanhasi dzamuchapiwa naJonga Kandemiri musakanganwa wachirongwa cheLive Talk na 8:30 PM apo tichaziya zviri kuitika munyaya dzegadziriro yesarudzo munyika.